Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 5 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapurisa ari kupomerwa mhosva yekukonzera njodzi yakauraya vanhu vana nezuro mumugwagwa uri pakati pevhumba nemutare. Sangano re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa rinoti Zimbabwe ine mitemo yose inodiwa mukurwisa uori, vachiti chisipo ishungu dzekupedza uori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ari kupomerwa mhosva yekukonzera njodzi yakauraya vanhu vana, vamwe vasere vakakuvara mumugwagwa uri pakati pevhumba nemutare nezuro. Vamwe vanoti kombi yakanga yakatakura vanhu yakaputika vhiri mushure mokupfuura panzvimbo yakanga yakamira mapurisa emigwagwa ikakudubuka mushure mekunge mapurisa akanda zvipikiri zvekumisa motikari kana kuti maspikes. Mutungamiri wesangano re-Passenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, vanoti sangano ravo rakaenda kumatare edzimhosva nechinangwa chekumisa mapurisa mukushandisa kwavo maspikes, asi nyaya yavo haina kubudirira pekutanga, vachiti vakamirira kuudzwa zuva rekudzokera kumatare kuti nyaya iyi inzwikwe nedare zvakare.
Nyaya yemaspike isinopokana nayo nekuti makada kutarisa nyika dzakawanda dzaane maCCTV nevamwe vanoita anonzi maroadblock kana kuti mapolice patrols ekudzivirira vanhu kana kutyorwa kwemhosva, asi muno muZimbabwe takuna mune maspike. Nyaya iyi taikudza kumatare takaita appeal nyaya yedu tangomirira zuva futi kuti inge ichinzwika nokuti Supreme Court yakati pakareshewa panofanira kuongororwa zvakare, saka ichadzoka futi mumatare vachinyatsonzvera chikumbiro chedu nechichemo chedu, nokuti vanhu vazhinji vakurasikirwa neupenyu nenyaya yemaspike nekuti mbavha ofuti dzakushandisawo maspike munzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka sina kutsarikana, uye zvekare maspike chinhu chinoiswa pamaroadblock kana kuti paprotected area kana nguva dzekupinda pavo dzavhara, asi takuona akushandiswa kuita instant justice.
Inini sePassenger Association of Zimbabwe, makambotaura nehurumende here kana kuti nebazi rezvekufambiswa kwezvinhu reMinistry of Transport pamusoro penyaya
iyi? Nyaya iyi takataura nezvayo nemapurisa nenyaya iyoyi tichivambovakumbira kuti vanga vasashandisa maspike, asi ivo vaipawo chikonzero chekuti vanhu vane motikari vari kumira, uye zvakare vanotitsika. Ndizvo zvimwe chikonzero chavaipa, but tikati pane nzira dziya iye zvino zvimwe zvekuti munoisawo anonzi maCCTV mumaguta mutaundi pangava paku maCBT kuti vanhu vanenge vachityora mutemo vange vachidoranga.
Avo vange vari mutungamiri wesangano re-Passenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza nepanhau reHerald kuti mapurisa ari kuongorora nyaya iyi. Mukuru weAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlrais Chaumba vanoti Zimbabwe ine mitemo yose inodiwa mukurwisa uori, asi vachiti chisipo munyika ishungu nehanya dzokupedza uori. Vachaumba vati chinonyanya kunetsa ndechekuti vanhu vanotya kutaura zveuhori hwavanoona nekuda kwekuchengetedza mabasa avo uyezve kuti vazhinji vari kurarama nekuchengeta mhuri dzavo nemari dzinobuda mune zveuhori. Vachaumba vataura mashoko aya kustudio 7 zvichitevera kurudziro kubva kumumiriri weNorton muparamende vatemba muluisa avo vakurudzira paramende kuti isheedze mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vauye muparamende kuti vazopindira mibvunzo nezvemhosva dzeuori dziri kupomerwa makurukota avo.
Takangogara isusu seboka redu reAnti-Corruption Trust of Southern Africa tichiti hurumende haina chidokwa-dokwa chekurwisana neuori nokuti maorgans akakrieta achiwayo sezvarakambotaura nguva yapfuura iyo ndo atori pamberi pekuita huori. Asi dai mutemo waitedzerwa nezvahwo chaizvo chaizvo, tine mitemo yakawanda inokwanisa kurwisa huori. Asi nekuda kwekuti hakuna yatutiya muchirungu political will, vanoiswa muhome kana tikati pachirungu they are captured organs by the state. Zvoreva kuti izvo hapana kurwisana kwati kuita neuori. Nokudaro maparamende edu mamiriro akaita vanhu vanosimbisa kuteerera zvinodiwa nemusangano unenge wakavapinza muparamende. Zvadaro zvoreva kuti pfungwa dzemumiriro womuparamende kuti amire ega achizvitaurira zviri mupfungwa dzake nekuda kurwisa uori zvinoita kuti izvo one achekutanga akwanisa kudzinga mubato kana kuti dzimwe nguva anogona kutorwa zvinhu zvaanenge akawana nokuda kwemusangano. Saka nyaya yekuedza kuti vamiriri vemuparamende vaenderane nezvinodiwa nemusangano kwete nepfungwa dzavo zvinoita kuti pave nemadiro ajojina pakuita mabasa eiori.
Saka imimi seAnti-Corruption Trust of Southern Africa, chii chamunoona chinofanira kuti chiitwe kuti nyaya yeuori ikwanise kukondrolewa muZimbabwe?
Mukoma atanonoka hwande, mitemo yedu iripo chaizvo pari zvino yekurwisa uori yakanaka. Chainoda kuti ipihwe mukana wokuti vanhu varimo vaiti mabasa avo vakasungunuka vasingatye kuti pane zvichaitika kwavari kana kumabasa avo mushure mekunge vaita basa ravo nomazvo. Chatinoona ndezvekuti vanhu vose vari kumabasa avo ivavava vanoda vacho kuti vaite basa nemazvo. Tinoona kwa dzimwe nguva vachichinjwa mabasa kana kuti kana ari mapurisa anga arida kurwisa uori uya anokwanisa kudhimotwa kana kubviswa pabasa paangari achiswa kunzvimbo iri kure kure. Zvimwe chetewozve ndo zvinongoita kumapazi ese akaitwa nehurumende anozva uori kune kuchisidzirwa kuye uchinzi isusu tiri mashefu. Izvozvo ndo zviri kukanganisa kurwisa uori izvozvo, nokuti kune vamwe vanhu vanonzi havasungwi, vanonzi tapiwa order from the above kuti musungunu naye nhingi kauti ninga haasungwi kana kuti akasungwa chinguri chiripo repochiko atoburitswa. Zvese izvozvo zvinokanganisa kuitwa kwechikurudzwa kwouori. Saka tinokurudzira hurumende kuti isiye tsika yekuedza kutora mapati wayaya isiyaisa muhomwe, asi kuti irege vanhu vanoita mabasa iwayo vaite basa ravo pasina kutya kuti basa rangu richapera, ndichachisidzirwa, ndichaitwa sei, ndichatorerwa chimwe chinhu chandakambopuwa. Izvozvo ndo zvatingakwanisa kuti nyika ikwanise kurwisa uori. Pakasadaro tinongoramba tichingotenderera muimba yeraundi pasina kwatiri kuenda. Chidokwa dokwa chekuti tirwise uori hapana, nokuti vanorwisa uori vacho vakada kuti vaite basa ravo. Pane marepercussions anovainga pamabasa avo paupenyu hwavo. Tinozviona mune zvakawanda wanda zvinenge zvaitika. Tonga zvisvondo rakapera makanzwa achinzi pane mapurisa akachinjwa achinzi amwaenda kunana kanyemba kwesoko. Asi vanhu vaida kurwisa uori vaburitsa pachena kuti vakuru vavo pane zvimwe zvinhu zvavari kukangisa pabasa ravo, asi vanobva vambunyikidzwa Zoreva kutiso munhu wese anofatenga kutya kuti a ganjungwe ito zvandokwanisa kuita mu ndege kudzikwa basa
avo vange vari mukuru weAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Kota rinoona nezvemubatanidzwa wesangano reCommonwealth muhurumende yeBritain vaZach Goldsmith nezuro vakaudza dare reparamende yavo kuti havaoni paine mukana wekuti Zimbabwe ichadzoserwa mumubatanidzwa uyu. VaGoldsmith vakataura izvi vakanangana nezvemitambo yeCommonwealth Games ichatwa gore rino muguta reBirmingham muBritain. Nyanzvi munyaya dzezvemitambo dzinoti mitambo iyi ine kukosha mukuryidzana nedzimwe nyika uye kuvana veZimbabwe vari mune zvemitambo. Asi vachitaura pamusangano wavakaita nevatori venhau nezuro, mutauriri weZANU-PF vaChris Mutsvangwa vakati dai Britain yambomira kutaura-taura nezveZimbabwe kuti Zimbabwe igadzirise matambudziko ayo yega. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata nyanzvi yezvemitambo yevolleyball ari paWeber International University kuFlorida. Tinaishe ndavazocheva kuti tinzwe maonero avo.
Commonwealth Games akatikoshera senyika nekuti mukana unongouya after 4 years. Saka sezvo Zimbabwe tisinganyanyisi kuenda kumitambo yakawanda wanda internationally, mukana muhombe wokuratidzawo zvatinazvo, wokuratidzawo vafana vechidiki vane matarenda mumitambo yakasiyana-siyana.
Zvekutaridzawo tarenda renyika kunze zvakanaka chose, hapana zvimwewo here zviviri zvitatu zvamunganongedzere kunze kwekungoratidzira tarenda chete rine vana veZimbabwe?
Magames ayakatikoshera zvekare nokuti it's a good way to market our country's name when it comes to sports. We have great potential munyika medu, but hatikwanisi kuzviratidza nokuti hatisi kuwana opportunity yekuzviratidza. Magames ayakatikoshera financially nokuti pane mamwe players vari outstanding anokwanisa kuzowana masponsorship deals and endorsement deals. Even as a team, we can have a team that will get like a endorsement deal. And this will also help us economically as a country, having people with endorsement deals from international or worldwide companies. Akatikoshera zvakare nokuti tinowana chinangwa chekutrena. Nokuti kana tisina magames atinenge tichitamba, kashoma kuti tinatsoisa moyo wese pakutrena. But knowing that tine magames are important atichazonotamba, zvinotibetsera kuti tiisewo pfungwa dzedu dzese mumitambo yedu iyoyi.
Hamuna pamambotaurawo zvemari, hakuna mari dzinowanikwawo here ikoko kunotambwa mitambo yemacommonwealth?
Commonwealth Games anobhadhara kunyanya vanenge vahwina mikombe yakasiyana-siyana, vanopiwawo mari dzokuenda nadzo as a way of congratulating them. Sezvandambotaura, zvinobetserawo futi nguvawo yatichazopiwawo mukana wokuhosta macommonwealth games. It helps our economy nokuti mari dzinoiswa kunyika inenge yahosta macommonwealth games yakati wandei, and it can put us at another level as a country. Taking notice that 2018, the country that hosted the Commonwealth Games, yakapiwa 1.2 billion euros only to host the Commonwealth Games. And the winning prizes of that year, 2018, it was 2.57 million to the 53 medalists. Wakawana mkana wakuhuina macommonwealth games iwawo. Saka zvinobhadhara, but sweet comes from sweat. Zvino shandirwa futi.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvemitambo vatinaishe ndavazocheva vachitaura parunare kuFlorida naEvans Zvininga weStudio 7. Tare Johannesburg, South Africa, rinoti riri kugadzira mitemo inorambidza kuti vabvakure vaite basa rekutengesa pamisika muguta iri. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji pamwe nezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinoita basa rekutengesa pamisika. Gutare Johannesburg rinoti richadzisa uwandu hwemarezenisi ekutengesa pamisika kubva pazviuru gumi nezvina kana kuti 14,000 kusvika pazviuru zvisere nezana kana kuti 8,100 kuitira kuti pasava nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinopiwa marezenisi awa. Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri pakati pekuronga musangano nevamiriri vehurumende yeguta reJohannesburg kuti nyaya iyi izewe.
Hongu mukoma tanonoka ichokwadi, hurumende yeguta reJohannesburg iri paurongwa hwekutinge chidzikisa avo vanotenga nekutengesa vatingati informal traders, vanotengesa vatingati misika, vanhu vanotengesa vane misika yavo, ibuda kudzikiswa kubva pa 14,000 kuenda pa 8,000. Ichokwadi ichocho idambudziko guru, idambudziko rakatarisana nevana veZimbabwe, idambudziko rakatarisana nezvimwe zvizvarwa zvekunze kwenyika, sezvo vachazama nepavanogona napo pese kuti vange vachipa zvizvarwa zveSouth Africa mukana iwoyo kutenga nekutengesa. Tinoona kuti zvinhu zvizhinji zvinotengeswa nevanhu ava zvinenge zviri zvinhu zvine zvabva kunze kwenyika. Ndo panowanikwawo madhoiri, ndo panowanikwa nyemba, ndo panowanikwa mifushwa, ndo panotowanikwa zvese zvese zvinotarisa kuti zvinenge zvichitengeswa mumisika midiki iyoyi. Saka naizvozvo nyaya iri kutishungurudza, asi hatisi kuzopeta maoko.
Imi sesangano reInternational Cross Border Traders Association, pane zvamuri kuita here pamusoro penyaya iyi?
Tichazama kutaura nehurumende yeguta reJohannesburg kuti tione kuti vanokwanisa kunge vachigadzisa nyaya yavo iyi kusvika papi, kuti vakwanise kunge vachitambirawo zvizvarwa zvekunze kwenyika kuti zvinge zvichitengesa zvinhu zvazvo, kunyanya zvinenge zvichitengesa zvinhu zvinenge zvabva kunze kwenyika zvinove zvisingawanike munyika yeSouth Africa.
Nyaya yeOperation Dudula yakamira sei vajuru? Kupondwa, kurohwa nekupisirwa midziyo kuyevabva kure zvikuru sei zvizvarwa zveZimbabwe kwakamira sei muSouth Africa pari zvino?
Nyaya yekurawa, nyaya yekupondwa kwezvizvarwa zveZimbabwe nezvedzimwe nyika zvizvarwa zvenove zvisiri zvemuSouth Africa inyaya iri kushungurudza zvikurusa. Pane vari kuzviti Operation Dudula, vari kufamba vachiita mabasa akaipa, mabasa edima. Tine urombo nekuti hurumende yeSouth Africa haina zvairi kunyatsoita panyaya yemhondi idzodzo, sekuti hakuna munhu anofanira kunge achitora mutemo achiisa maoko make. Asi mazuva ano zvinenge zvakati dzikirei. Panguva iyo tiri kutaura nehurumende yeSouth Africa nevamwewo vane chekuita ne kuurawa kwezvizvarwa zveZimbabwe nezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika, kubudikidza nesangano rinonzi Operation Dudula, rinove ramuka chimbwa mubhekenenge, richibata zvizvarwa zvekunze kwenyika kuzvimbunyikidza, vamwe vachitourayiwa. Tinozviziva tese kuti kune vanhu vazhinji vatorasikirwa neupenyu nekuda kwekurudziro yesangano iroro reOperation Dudula, pamwe chete nekutowanika vachitove mazviri mukuurayiwa nekushungurudzwa kwezvizvarwa zvekunze kwenyika. Naizvozvo pari zvino zvakamboti porei, sezvo tiri kutaurawo nevakuru vesangano iroro kuburikidza nehurumende yeSouth Africa kuti tione kuti zvinyaya idzi dzingagadzirwe sei pasina kureroka kweropa, nyaya idzi dzingagadzirwe sei pasina kurohwa kwevanhu, nyaya dzingagadziswe sei pasina kumbunyikidzwa pasina kutyisidzirwa mutemo uchishanda semutemo. So pare zvino zviri nani, asi tiri kuona kungoti kana zvadai zvatozara kwese kwese, chero vakamira kurova asi mumwe nemumwe ano vechizvarwa chesouth africa paari ari kungoitira kutsinya zvizvarwa zvekunze kwenyika. Saka totiri kuti Operation Dudula yatove spirit, haichisiri organization, watove mweya watovemo, mweya waregioni, mweya wabata zvizvarwa zvizhinji zvesouth africa.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimlive.com rinoti zvichitevera musangano wemakurukota nezuro, hurumende yakabvuma kuti vakasaina makontrakti ekutakura vanhu nezvipko havana kubhadharwa, izvo zvakakonzera kuti vanhu ava vacherega kutakura vanhu. Nevhenyuro yeZBC inoti mapurisa ari kuongorora nyaya yokutengeswa kwevanhu kana kuti human trafficking. Zvinonzi vanhu ava vakanyeperwa vakaendeswa kuMiddle East kwavakasvika voitiswa zvisina kunaka uye nekushungurudzwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Studio 7 muto atrese pache HP. Azve muZimbabwe I think zvakangoma kona to kona. Mukatasa nyangu even transport yacho kutaurwa yevanhu yavari kufambisa. Wozotasa nekuzvikuru, wozotasa apa apa. Zvinenge zvakangoma to kona maona ari kuzvita. Kata kuenda panyadzi chikuru handisozoti school fees kana chinzi iri kukwira ichibhadharwa ichikwira. Vana tichivatengera tega ma uniform, mabhuku, mapensera, machizvese. Ma uniform ndisi vabereki tinoita istechi kunza pamuti kabhadhara school fees yakakwira zvakanyasi makwira yakaita. Tichifunza kuti meeting government afoi yekukompensatawo yekubhadharawo ticha kuti at least ticha ave nebetter salary. Saka tizoti school fees inenge ichikwira inenge ichiendepi nekuti madesk nemachair evana zvese zviripowa, mabhuku totenga ndisi vabereki zvese zvevana vaadhisi tozvitenga. Vamugabe vamugabe vaingokumbira mwana padeski rinenge rakachena rakanaka, mwana osvikonzi gara padeski, potsera bhuku testbook bopeni chizvese. School fees was lower, maprimary was free. Saka handisi kuziva yavamunangagwa iyi. Vanhu vakutizira kumadhiaspora kudzidzisa vana vezvikoro zvekunze nenyaya yekuti zvemunyika hazviite. Saka totiza zvese zvese here, mabasa hamuna, chakati hamuna, health care hamuna. Saka guys, ngatimbonyatsotarisai, hatisi kuishora hurumende yavamunangagwa, bati ngatimbotarisai kuti chiri kumbonyatsoitika chichari chaizvo munyika medu. Vanoda kuzvara vana vanofanira kutoti kana ikaita nhumbu unofanira kuurukira kuseri robhotswana zambia uri kuurukira kuno kusouth africa wozvarira kunoku. Kana wada zvechikuru unofanira kujambisa mwana wako ayodzidze kunoku, uri kuzambia uri kubhotswana whaever. Saka guys, kuzimbabwe chaizvo chaizvo chiri kunyatsoitika chii?
Mugwadi kana achitaura pamusoro pezanu pf unoita sekuti uri kutiudza zano yatisingazivi. Gwadi kana achitaura pamusoro pavamunangagwa unoita sekuti unotiudza vamunangagwa vari kure kure nesu zvisingaiti, vatisina kana kumbogara taona. Unofunga sekuti isu tiri vanana here vekuti anotiudza kuti ichi chakanaka, isu tichiona kuti hazvina kunaka. Kugutisa ikoko kwakashata, nokuti unofanira kusunungura vanhu kwete zvekuti woude kuguta kwako iwe uchitiudza kuti kwai vamupresident ed munhu wakanaka asingai. Munhu waka isu tichimuona kuti haana kunaka, wotiudza kuti zano yakanaka, isu tichiiona zano yacho kuti iri kutonga sei, wotiudza kuti kwai yakanaka isi takaitarisa.
Makadiki washamarari westudio, ine ndinoitwa Makogo, ndiri paZimbabwe. chokwadi vanhu vatambura muZimbabwe. Zano inoramba zvainoita. Vana mugwadi vanoramba uchiwanzo vachitiri ivo ibato risingadi mhirizhonga. Kuuraya vachiuraya vachikuwadza vanhu nezvombo zvakaipa. Asi vanoramba. Handizivi kuti mumwoyo yavo iri pai. Muchaona zvinhu izvozvi pamaelections ipapa. Vari kutoronga zvekuti vangabirisei mukomana. Mhuri yeZimbabwe daita batana, daita batana. Wese vari kuSouth Africa kana kuUK dai maonawo zvekuita kuti tione kuvhota pamwe chete. Tibvisewo chihurumende chakaoma kudai. Vanhu tatambura isu. Zanu namunangagwa nevanhu vayo havanyare zvachose. Havatonyare, vanoramba zvavanoita.
Halo Pastor Teze Venabu, muri kutaura naPromise wekwaMachando. Inini chinhu chandinokumbirisa kunyanya-nyanya, kunyanya-nyanya vanhu vari kunze kwenyika sesu kudai. Ndokumbirisa vanhu vari kunze kwenyika, ndinokumbirisa nemwoyo munyoro. Ndinokumbirisa tinoregista kuvhota, tivhote. Nekuti simba riri matiri. Tingatadza kunovhota isusu. Zvinonetsa kuti nyika iende patinoda. Endi tine maadvantage ekuti tiri kunze kwenyika kudai tiri kuona zvakasiyana-siyana. Tiri kudzidza zvakasiyana-siyana. Tiri kuona pakaipira nyika yedu nepakanakira nyika yedu. Saka izvozvo izvo ndozvatiri kuda kuti tinozvigadzirisa. Saka zvinogadziriswa nesu. Handei tinoregista kuvhota.
Tinomukwazisa epastudio 7 mwese nevamwe wese wakateerera. Ndinosipelekisa mugwambendiri Petersburg, South Africa. Chetiri kumbira ndechekuti dai Zanu PF yaregedzawo kushungurudza vanhu mwese munoiswa musangano dzemapolitics kuti tikwanisewo kuvhotawo takasununguka tichiketawo purezidhendi wetinoda ngenyaya yekuti Zimbabwe udzvanyiri ndo hwakawandisa. Saka tiri kutadzawo kuti isusu tikwanisewo kuitawo kuvhota kana kuitawo zvatinoda takasununguka tiona takadzvanyirirwa. Saka dai vasiya udzvanyiriri, Zanu PF dai yarega udzvanyiriro kudzvanyira vana veZimbabwe, muite rusununguko munyika.
Mutauriri wamonzora uyu anoti vanhu 4000 vanobvepi vanoenda kucongress yana Monzora. Asi ndevezanu vada kuti vangowedzera nhamba kuti aitesana nevanhu. Kurota here kwaane kwaanga achiita kutaura kuti 4000 vanhu kana kuti kunotori kupenga? Hakuna 4000 vanhu vanowanikwa naMonzora. Vanhu vari kuTriple C ndobato revanhu, bato regutsa ruzhinji, kwete zvanaMonzora zvekuda kukanganisa Triple C. Hakuna vanhu, vanhu vezanu vanoda kutora kuti vaende kucongress yavo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakaudza vatori venhau kuti vachaita hurukuro nemadzisahwira eAmerica ari muchikwata cheG7 kuti vaone zvimwezve zvekuita pamusoro peRussia, vachiti vanogona kuwedzera zvirango zvitsva paRussia. Nezuro, European Union yakasivisa zvirango zvaingada kutemera Russia zvinosanganisa kumira kutenga mafuta kubva kuRussia. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mapurisa ari kupomerwa mhosva yokukonzera njodzi yakauraya vanhu vana nezuro mumugwagwa uri pakati pevhumba neMutare. Sangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa rinoti Zimbabwe ine mitemo yose inodiwa mukurwisa uori, vachiti chisipo ishungu dzekupedza uori. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.